vana mazvikokota veeconomics, vana mazvikokota vebanking, vana mazvikokota vefinance, vanoti ivo ukaona nyika yakunzi yaakushandisa mari yayo kana its own local currency inenge ichitova neforeign currency reserve minimum inokwana kuva import cover yegore. Zvino takanzwa vamangudya, John Mangudya Mbune vachitaura vachiti pari zvino import cover yatinayo muno muZimbabwe haimbosviki kana mwedzi. Ndinotondera pavaitaura masvondo maviri apfuura pachipa monetary statement yavo yeReserve Bank of Zimbabwe. Vakataura ivo kuti dzimwe nguva tinoita import cover isingakwanisi kana kuita yesvondo rimwe, zvichireva kuti nyika iri parumananzombe. Zvino mabhondi notes awa anizenge aakutongokushitira kutambura kwevana veZimbabwe. Ndosaka isu sebato revanhu tatambura zvakwana. Vanodireiko vanhu vezano kuti tirambe tichitambura vachitishungurudza?
Asika vagutu, nemanzwiro atiri kuita mari iyi yakutotarisirwa kunge ichipinda munyika kuti inge ichitanga kushandiswa, munoti pane chichashanduka here pakunyunyuta kwenyu? Tichiona kuti magara manga muchingonyunyuta asi hurumende ichienderera mberi nekugadzira mari.
Kunyunyuta kwedu kuchashandura zvakawanda, Jonga. Tinofara chaizvo kuti tinotoona vamwe vematongerwo enyika, mamwe mapato vatokwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva. Tinoonawo pane mamwe vana muzvina bhizinesi vakuru kwazvo vakwidzawo nyaya yekumatare edzimhosva vachiti pabondi noti apa povho yaramba. Zvino isu ndofunga waona mustatement yatanyora tiri kutsigira kuti vacho vakatoenda kumatare edzimhosva tinovapa 100% mutsiguro wedu, tinovasapota nokuti tinogutsikana isu kuti matare edzimhosva achange achiona zvichikodzera kuti mabhondi noti awa haakodzeri